Manera kana kamuri ya Zimbabwe ino Studio 7
tichitete nyura tiri mu Washington DC. Lingali chona njani Zimbabwe omuhle le yi Studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe.
Sisakaza sise Washington DC.
Manheru akanaka vatereri, tinosangana zvekare manheru anhasi uri musi wechishanu ndira 5/2018.
Makateerera kuStudio 7 nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa neStudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Evans Zininga, ndiri muWashington DC.
Ini ndini Tandono Kawande, ndichiti ezvinoi zviri muchirongwa chanhasi.
Mutungamiriri wenyika vaEmerson Mnangagwa nhasi vashanyira mutungamiriri weMDC vaMorgan Tsvangirai kumba kwavo kuHighlands muHarare.
Vaimbova gurukota muhurumende yava Mugabe vaPatrick Zwau vanoti hurumende yava Mnangagwa haikundi musarudzo dzichaitwa munyika.
Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi dzichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC.
Mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa nhasi vashanyira mutungamiri webato rinopikisa reMovement for Democratic Change vaMorgan Tsvangirai kumba kwavo kuHighlands muHarare. VaMnangagwa vaenda kunoona vaTsvangirai nemumwe wevativedzeri vavo, retired General Constantino Chiwenga. VaTsvangirai vange vaine mumwe wevativedzeri vavo vaNelson Chamisa nevamwe vakubato ravo. VaMnangagwa navaTsvangirai vanonzi vazoitawo musangano kwemaminitsi makumi mana nemashanu pasina vatori venhau. Vaviri ava vanzi vataura nyaya dziri kunetsa munyika, kusanganisa nyaya dzezveupfumi mushure mokupedza musangano uyu. VaTsvangirai vanonzi vabva vananga kunorapwa kuSouth Africa kwavagara vachienda kunorapwa chirwere chegomarara. Blessing Zulu weStudio 7 abata mutauriri wavaTsvangirai Luke Tamborinyoka kuti tinzwe zvaitika.
Chaitika ndechekuti vaTsvangirai vari kuda kubuda kuti vaende kurutine medical checkup yavo sekuzwa kwamunoita kuti vakataura kare kuti vane case of the colon. Saka vaMnangagwa vakumbira kuvaona vasati vabuda. Saka vasvika vakaita meeting ye45 minutes vaMnangagwa vanga vachiperekedzwa navice president Constantino Gutierrez Chiwenga, ndo wapinda nao musangano naTsvangirai. Vataura nyaya dzakati wandei, sekutaura kwataita mustatement yataburitsa, vataura nyaya yemamiriro akaita zvinhu munyika, kutambura kuri kuita vanhu, kutadza kutora kuri kuita vanhu mari dzavo mumabhanga, nyaya dzekuti tingaite sei kuti tiite sarudzo dzakachena uye dzakajeka mugore rino ra2018, ndo dzimwe dzenyaya dzavataura vakuitira nezvadzo. Asi President Tsvangirai vanga vakutobuda kuti vaende kunorangwa kwavanogara vachienda kuti medical treatment. Asi ndedzimwe nyaya dzavangoti batei. Asi ivo vaMnangagwa vangoti aiwa vanga vaya kuzongoitawo kupfeka stethoscope vachingoona kuti vaTsvangirai vari kunzwa sei mazuva ano nemunzi.
Asi imomo musangano wavo umo vataura here kuti vachazoita mumwe musangano mune ramangwana, nekuti muri kutaura zvimwe zvinhu zvakakosha zvingade nguva yakawanda kuti zvinge zvichigadziriswa nevatungamira?
Vawira nazvo zvakanaka kuti vapote vachikurukura maerano nenyaya dzemamiriro akaita nyika kubva zvino tichienda mberi. Hatizivi kuti vaMnangagwa vachatora mashoko iwavo zvisiya sezvo kuti vacharamba vachiita konsalti yaTsvangirai sezvavaita nhasi. Asi tarisiro yedu kuti vacharamba vachisangana vachitaura nyaya dzavataura nhasi, sekuti hapana zvavanyatsotumirira mechaizvo. Asi vaTsvangirai ndo dzimwe nyaya dzavaita rei miti nyaya dzekutambura kubita vanhu, nyaya dzekutadza kutora kuri kuita vanhu, nyaya dzekuti tinofanira kuita sarudzo dzakajeka kuti tiite aproper return to legitimacy, kuti tiite utongicha hwakanaka hwakajeka hwakajechetere hwakabva kuvanhu. Vawirranawo nepoint of principle kuti vacharamba vachisangana. Asi hatizivi kuti vaMnangagwa vari kuzviitira here kupota vachidzoka, kana kuti inyaya yakuti vangoyewo zvavo kuti vangonyedera vanhu kuita tiunge mutungamiri ane tsitsi uye ane unyoro uye ari kasiyana navaMugabe. Hatisi kuziva ipapo kuti vari serious here nenyaya yejesti yavaita nhasi. Izvo zvakwavari.
Asi vamwari kuti kana musangano uyu wanga vari wekungoona vatsvangirai sei panga pakazara vatori venhau?
Vatori venhau vacharamba vanenge vaitawo zvekuya nevatori venhau sekutaura kwatiriita kuti amuna kagwa vanogona kunga vangotorawo mukana iwoyo kuda kuzoita tiri kuenda kusarudzo. Kuda kuzviratidzawo semutungamiri akanaka akasiyana namugabe vanogona kunga vashandise mukana iwoyo sekuzvimaketa havedhodho nezvinezvi. Asi haisiri vanda ribonzo remusangano rekuita bembera ibonzo remusangano vanda rekuti vangauya zvona vatsvangirai vachibva vatorawo mukana iwoyo wekutaura nyaya dzakakosha dzekunetsa vana vezimbabwe tichienda kusarudzo dza2018 nyaya dzakakoshera nyika dzakakoshera vana vezimbabwe.
Ko vamwe vatamborinyoka vari kuti vatsvangirai vangadai vasiyira mumwe chigaro ichi kuti vamboramba vakatarisa panyaya yekuti vange vachinaya vachirapwa naana chiremba nekuti nyaya yekutsvaga rutsigiro inenge inotinetsei?
Chandinokwanisa kutaura ndechekungoti vatsvangirai haana kufanana navamugabe. Vatsvangirai sekutaura vandangamboita nemazwi echirungu ndimakuti vatsvangirai not last a minute longer than his health allows you. Chakaiwa ngatimire tione kuti zvinofamba sei. Asi chatinokwanisa kupromisa vana vezimbabwe ndechekuti vatsvangirai haana kufanana navamugabe. Vatsvangirai haramba vangoti ndandimire iye vachiona kuti mamiriro eutano hwavo haakodzere kuti vamire pa2018.
Avo vanga vari mutauriri wavatsvangirai vaLuke Tamborinyoka vange vari parunhare muHarare vachitaura naBlessing Zulu weStudio 7.
Sezvo tichitema tisina divi ratakarerekera, Blessing Zulu abatawo munyori mubazi rezvekuburitswa kwemashoko vaGeorge Charamba kuti vatsanangurewo zvaitika.
Rwendo uhwu rwakakosha pakuti dei ranga riri gemu rebhora ende ndinoziva kuti maZimbabweans vakanzwa nenyaya yebhora nzeve dzinobva dzatipinini mudenga. Zvataridza kuti utungamiri hwenyika ino hunoziva kuti panopfekwa hanzu yenational team nepanopfekwa hanzu yetim kana uchinge uri weCapes panopfekwa jezi reCapes nepanopfekwa jezi reMawarriors nepapi. Zvataona nhasi ndezvemukuru wenyika achitaridza kuti akapfeka hanzu yenational team nekuti mukuru wenyika ka ndibaba venyika. Baba venyika havagoni kugara apo mwana achigomera ari parutivi rwavo. Vanoenda kunoona vachibata matama kuona kuti ari kudziya muviri here, vachibata pai vachibadarika kuona kuti angabatsira sei. Saka essentially zvaitika apa ndezvekuti mukuru wenyika ataridza kuti politics dzedu dzinofanirwa kusarasa upenyu hwemunhu. Tinofanirwa kuziva kuti tese tiri vana vezimbabwe tisati tave bato iri kana iyo. Saka ndo chiratidzo chikuru chatawana muchiitiko chanhasi.
Asi hapo hapashayikana tinhaidzirwe, vamwe vari kuti aiwa pada vamunangagwa vanga vachitoita havo zvekutsvaga rutsigiro sezvo nyika yatarisana nesarudzo kudai. Munoti kudii nemashoko aya?
Zvinovanana tinhaidzirwe vakawanikwa dzichifuura dziri nzivani woita sei. Zvichangoita kuti vangosvoda varivo pachavo. Muchiri kurangarira here kuti pakagadzikwa vamunangagwa semukuru wenyika vatsvangirai vakauyapo? Zvino tingati here vatsvangirai vakauya kuzotsvaka kuzorova bembera remusangano wavo? Kwete. Chakava chiratidzo kubva kune vatsvangirai chekuti aiwa, kana tichinge tasvika pane zvinhu zvenyika tinobatana, hanzi makudonde mamwe chete. Anditi zvo ndozvaitwawo, chaita chindiroenda chindirodzoka. Ndokufamba kwepolitics dzatinoenda mberi, politics dzinovaka nyika, politics dzinoenderana neyamuri kuti nyuri iraiwo. Hatifanirwi kuteta kukwiridzira midhebhe yedu kuti tibire nyazvidzi dekuri kwedu kubhoera kana kuti tibire save. Handiti kuti tibatane tichingurane vari kumhiri kwerwizi rwohwo nevari kumhiri kwerwizi kuno ukoko. Ndiko kuvaka musha, ndiko kuvaka nyika, ndomaZimbabwe acheiwayo.
Munyori mubazi rezvekuburitswa kwemashoko vaGeorge Charamba vachitaura vari parunhare vari muHarare naBlessing Zulu weStudio 7.
Vaimbove gurukota muhurumende yaimbove mutungamiri wenyika vaPatrick Zhuwao vanoti mutungamiri wenyika vaEmmerson Mnangagwa havangawani mavhoti anosvika zvikamigumi nezvishanu kubva muzana uye hurumende yavo haisi pamutemo. vazhu wawo avo varamba kutaura kuti vari kupi varambawo mashoko anyorwa nebepa nau reNewsday kuti vakaonekwa muHarare vana sekuru vavo vaRobert Mugabe avo vanonzi vakadzoka munyika nezuro asi vazhu wawo vati hurumende yavamunangagwa inofanira kubviswa uye ichabviswa musarudzo dzegore rinouya
maitiro ava vanepfuta anenge anoti netsei
okay
zviri zvinokuda kufamba uchizviti ndiri gamba unopedzisira wave gamba wave 6 feet under saka ndinofunga zvandingadiwa kuti ndikumbire ndezvekuti ivo vemapepa nhau ngavavewo vanhu vane hanya nenyaya dzeupenyu yevamwe vanhu
ko imwe mune zvirongwa here zvekudzokera kuZimbabwe
kudzokera tichadzokera ndokumushasha ndokune rukuvhuti asi chiripo ndechekuti ava vakatora masimu vakatora kutonga nechisimba vanofanirwa kuti vange vabviswa ipapo
ko vanoti vanofanira kubviswa vangabviswa sei
izvezvo chikurusa chekuvabvisa sezvo takusvika pasarudzo ndechekuti vanokwanisa kubvisika pasarudzo chinhu chandiri kuziva chandinonatsoona nemaziviro andiri kuita nevandiri kutaura navo nevandiri kuonana navo nedzimwe nguva dzandinopindawo munyika ndichibuda aiwa havabvumirane utongi hwechiuto havabvumirane neutongi hwekudzvinyirira pfungwa dzevamwe
ko imimi pachenyu chamuri kutya chii kudzokera kumusha
yowe vanhu vakaunza vanhu vakauya vanhu vaiziva kuti ndakanga ndiri kunze kwenyika asi vakaenda kunotsvaga mudzimai wangu nemarori maviri emasoja masabhu nema AK-47
vamugabe munombotaura nawo here
aiwa izvozvo ngatadi kuti tisiye zvevakuru nekuti mashungurudzo avari kuitwa kutadzwa kubatwa kwavari kuitwa ndo zvinhu zvinonatsoratidza kuti ava vanhu ava maitiro avo vari kuzvishorera ngozi ndinoziva kun'anga nemaprofita kwavakaenda vakanoudzwa kunzi vatadza kubata mukuru zvakanaka
kune vamwe vanoti imi makatadza kudzora amai Mugabe avo vainzi vaita zvinhu zvinoparadza bato munoti
kwete chokwadi chiripo ndechekuti pamakaona vechidiki pavaishedzwa navachipanga vazhinji vebato rezanupf vazhinji vaiuya tikadzore munhu mukuru akaita samai Mugabe munonzwa ivo vamunangagwa ndo vakaenda pamberi vachiti vakabuda patelevhizheni vachitaura kuti Dr. Stop it mochiti zhuwau ndi anodzora aiwa kwete
avo vange vari vaimbova gurukota muhurumende yavaRobert Mugabe vaPatrick Zhuwau vachitaura vari parunhare neStudio 7
Sangano reZimbabwe Congress of Trade Unions rinoti hurumende haina kubvira yakambonzwawo sangano iri pfungwa dzaro paurongwa hwayo hwekuda kutengesa makambani ehurumende kana kuti parastatals richiti hurumende inogona kushandisa mukana uyu kuita uori pakutengeswa kwemakambani aya. Munyori mukuru weZCTU vaJaffet Moyo vanoti kuendesa makambani ari pasi pehurumende kune vanhuwo zvavo kunoita kuti vanhu vabe midziyo pamwe nezvinhu zvemakambani aya osara asina chinhu. Vanoti sevashandi vari kunyimwawo mukana wekutenga kana kushandisa makambani ari kutatarika aya. Rusanganisirawo akazvimiririra ngatinzwei hurukuro yavaita naJonga Kandemiri weStudio 7.
Ipfungwa yakatoshata saizvo kuratidza kusafunga kune avo vanotungamira pane nyaya zvematongerwo enyika havasi kutarisa zvinoitika kune dzimwe nyika kuti nyaya dzemaparastatals dzinobatwa nenzira ipi. Iwo makambani ehurumende kuti asaite zvakanaka chii chikonzero chinotozivikana kuti inyaya yekuti anomanejwa zvakaita sei. That's why hurumende ichipota ichivaipa mari. Inyaya yekuti avo vanorana makambanis aya ndivo vasingakwanisi kuita vasa nemazvo. Hatisi kutenderana nedanho riri kutorwa nehurumende.
Iyo hurumende yati yambogarawo here pasi nemi sevashandi ichinzwawo pfungwa dzenyu panyaya iyoyi?
Hatina kumbobvira tabvunzwa nehurumende kuti ndizvo zvazvinofanira kuita izvozvo. Tinongoverenga kumapepa kuti makambani zvachatengeswa. Iyo step yakafanana neiyoyo yokudisposa kana kutengesa. Makambani acho anopedzisira akumaoko evamwe vakuru vari kuhurumende. Saka tiri kuona kuti inyaya yekusvipa maassets ehurumende.
Vamoyo, hamuoneri kuti inzira inogonawo kuti vanhu vawane mabasa sezvo vakawanda vanhu vasisashandi vashandi vakawanda vakamiswa mabasa?
Tisati taona tingati maresearches kana kuti mastudy aripo anoratidza kuti kana macompanies aya atengeswa anozoincrease number yevashandi vachaemployiwa. Kana achazoincrease number yevashandi kana kumaintaina mabasa, chii chinenge chaitika which cannot be done iyo zvino? And iyo zvino tinogona kuchinja management iyo zvino even macompanies acho ari pasi pehurumende.
Ko vashandi havagonewo here kubatana vachitorawo mamwe makambani akaitawo semaparastata aiwai?
Macompanies ese ari kuvhara even asiri yehurumende. Vashandi vamwe vane makore anosvika 30 years vachishanda vanofanirwa kuva vachivatsirwa vozisimudzira makambani acho ari kutova, asi havasi kupiwa mukana wakadaro.
Avo vanga vari munyori mukuru weZCTU vaJafet Moyo vari parunare muHarare naJonga Kandemiri weStudio 7.
Vateereri veStudio 7, tinoda kukuzivisai kuti tava nezvimwe zvirongwa zvakatanga zvatichange tichikupakurirai kubva na 6 a.m. kuseni kwega kwega na 2 p.m. masikati ega ega nechirongwa chenyu chamagaroziva cha 7 p.m. mazuva ose. Munokwanisa kutibata pa 909 medium wave frequency, pa 4930 shortwave, 15580 shortwave ne 6080 shortwave mazuva ose. Musakangana kuti tichangezve tichitepfenyura pa Facebook page yedu yeVOA Shona. Kana musati mafarira Facebook page yedu, ibvai maenda ikoko motsvaga pakanzi like mubva matifarira. Tokuyeuchidzai zvakare zvirongwa izvi zvinenge zvichiitwa na 6 a.m. 2 p.m. na 7 p.m. manheru ega ega. Musakanganwe.
Makaterera kuStudio 7.
Tiri kutepfenyura tiri muWashington DC.
Tombotarisa zvaitika kune dzimwe nyika.
Hurumende yeEthiopia inoti ichaona kuti yoregerera here kana kurasa mhosva dziri kupomerwa vamwe vemapato anopikisa. Mashoko atanga kubuda atsanangura kuti Ethiopia icharegerera vasungwa vose, asi izvi zvanga zvichibva mumashoko emutungamiriri wehurumende asina kududzirwa nemazvo panguva yaakaita musangano nevatori venhau nemusi wechitatu.
Dare repamusorosoro muSpain, nhasi rapamutongo wekuti mutevedzeri wemutungamiri weCatalan vaOriol Juan Fares varambe vari muusungwa mushure menguva inodarika mwedzi miviri vari muchitorongo nemhaka yekuve nechokuita nenyaya yokuzvitonga kwedunhu iri.
Vamwe vemapato ezvematongerwo enyika vanochema-chema nekutapudzwa kwemichina ichashandiswa pachikamu chakawedzerwa chekunyoresa vanhu kuti vagokwanisa kuvhota mudunhu reBulawayo. Mutori wedu wenhau Taurai Shava anotipa nyaya inotevera.
Izvabuda mushure memusangano waitwa muBulawayo nhasi masikati pakati peZimbabwe Electoral Commission ZEC nemapato ezvematongerwo enyika. Pamusangano uyu vezeki vazivisa kuti panotanga chikamu chakawedzerwa chekunyoresa vanhu kuti vagokwanisa kuvhota musi wa10 Ndira mudunhu reBulawayo muchange mine michina yekunyoresa mitanhatu chete ichange ichishandiswa kusvika panopera chikamu ichi musi wa8 kukadzi. Mukuru wezvesarudzo muBulawayo amai Stokozile Kupe vaudza Studio 7 kuti vachange vachienda kunzvimbo dzakasiyana siyana kusanganisira kunopiwa vanhu zvitupa senzira yekuti vape vanhu vasina kunge vakwanisa kunyoresa mukana wekuti vaite saizvozvo.
Tiri kuenda kwakaenda vemabirth certificates kuti tinoregister vakaitwa maIDs. Taita futi kuti todzokera kunzvimbo idzodzo toregister avo vainzi maaliens vaisinavhumidzwa kuregistwa before kuti tovabatsira kuregister futi. Saka zvataita titaita center kwamusiteli chagara ipapo kubva musi wa10 kusvika musi wa8 February kuitira kuti munhu wese anopinda kwamusiteli achitora chitupa abva awana kuva yekuti aregiste ipapo. Toita imwe kiti achitaisa kuBulawayo center. Tozoisa imwe futi kiti ichagara kuTrade Gold. Tichatenderera Bulawayo yese mawadhi ese.
Pakatanga chirongwa chakavandudzwa chekunyoresa vanhu kuti vagokwanisa kuvhota, vezeki muBulawayo vaive nemichina 411 chete yavaishandisa munzvimbo dzakasiyana siyana mudunhu iri. Murongi wemabasa mubato reEconomic Reform Assembly vatinei Wande vanove mumwe vevapinda mumusangano uyu vati kushomeka kwemichina yekunyoresa vanhu kuchaita kuti chirongwa ichi chisiye vanhu vakawanda vasina kunyoresa.
Mazuva achona chaextendwa also nemacenters onguo yakawanda. And also nyaya yekuti maalien nguva yavari kupiwa kunogadzirawo malong pet certificates dai zvangobvumirwa kunzi vangobvumirwa kuratidzaiwo mashort pet certificates avo zvanga zvichanaka.
Pakapera chikamu chakavandudzwa chekunyoresa vanhu kuti vagokwanisa kuvhota musi wa19 Mbudzi gore rapera, dunhu reBulawayo ndiro rainge rine vanhu vashoma pane vanhu vose vakakwanisa kunyoresa munyika mose. Nengo MDCT variwo mumiriri weBulawayo Metropolitan mudare reparamende pasi pechikamu cheproportional representation amai Nomvula Muguni vati vanhu vakawanda vachiri kunetseka nekuwana magwaro ekuzvarwa kubva kumahofisi aregistrar general.
Ini ndinoona kuti problem ine home affairs. Home affairs ndiyo iri kunyanya kuita zvinhu kuti zviriremere vanhu nokuti munhu unonzi enda kuLupane vanhu vana mari yekuenda kuenda kuLupane. Vamwe vanoenda vodzoswa futi kwoidzokera nekuti mai vako kumbe birth certificate yako yakavharuka kumbe zvakaita sei. Ndinoona sokuti inini home affairs ndiyo ine problem. So tofanira kuenda kuhome affairs nemaproblems evanhu ivavo tione kuvagadzira.
Kunyange hazvo kunyoresa vanhu chaiko kuchizotanga svondo rinouya kutanga mangwana, vezeki vachishanda nemamwe masangano anoshanda akazvimirira vachatanga kufamba munzvimbo dzakasiyana siyana munyika vachidzidzisa vanhu pamusoro pezvekunyoresa kuti vagokwanisa kuvhota. Pasi pemitemo yesarudzo veruzhinji vanokwanisa kuramba vachinyoresa kuti vagokwanisa kuvhota kumahofisi ezek kusvika panguva inenge yatarwa zuva rekuti sarudzo dzichaitwa riini. Ndakamirira Studio 7 muBulawayo, ndini Taurai Shava.
Nekuratidzira pamberi pemutungamiriri wenyika vaEmerson Mnangagwa pamunamato wakaitirwa kuBulawayo vechidiki vanosvika vanomwe vanonzi vakambunyikidzwa nekusungwa zvisiri pamutemo nemauto nematikitiva ehurumende vakaendeswa kumuzinda wemauto muBulawayo uko vakanorohwa nekushungurudzwa vasati vaendeswa kumapurisa. Mumwe mukuru muhofisi yeHill Zimbabwe Trust Muzare Stavile Dewa vati kusungwa uku kwange kusiri pamutemo uye sangano ravo riri kuita zvose zvarinogona kubatsira nekutsigira vechidiki ava. Vati chinangwa chaitirwa kuratidzira uku vanochitsigirawo zvikuru vachida kuti mutungamiriri wenyika azadzise chivimbiso chekuti kuchazova nehofisi inomiririra kugadzirisana nekupodzana kwevakakanganisirana munyika.
Okay, kuna nzira tinoita mutwakazi group, igroup revanhu vekumatebeleland vakafoma group ravo avo vari kushedzera kuti vanoda solution from mamwe manzvimbo emuno muZimbabwe kuti vaite zvinhu zvavo vachizvitungamirira vakazvimirira vega sevanhu vekumatebeleland.
Zvino zvatiri kunzwa izvi kunzi vakambunyikidzwa vakasungwa vachirohwa mushure mekunge varatidzira
pamberi pemukuru wenyika. Icho kwadi here?
Icho kwadi musiwa 31 December pakaenda President Mnangagwa Kublawayo kunobata nemacheche ikoko pachete. Mayouth emutwakazi akapinda muchechi mumavaida kuratidzira nenyaya yegukura hondo. Sezvamunoziva kuti kune vanhu vazhinji vakaurayiwa ma1980s kumatebelands nekumidlands. Izvo zvakazopuwa zita rekuti gukura hondo. 8 vavo vakabatwa nemaCIO nemasoja vakarohwa zvakaitisa vese vakarohwa vakatorwa vakaendeswa kumabaracks emasoja vakagara for about 5 hours vachirohwa vakazobuditswa vakaiswa mumaoko emapurisa. So isusu seyu Zimbabwe takazviona zviri zvinhu zvanga zvisina kukodzera sezvo masoja edu asina maresting powers kuti vanotora macivilians vachinovarova kumabaraki avo. So vabudiko ipapo vakazoendwa vakanorapwa ndozvo vachiti vacho vese vari 8 vanga vakuwanda.
Imimi sesangano, rubatsiro rwamuri kupa vechidiki ava vakasangana netsaona iyi nderupi?
Isusu seyu Zimbabwe chinanga chedu ndechekuti muZimbabwe munge mune runyararo. Saka rubatsiro rwedu kutanga kutotsigira zvavairatidzira zvacho zvekuti vamunangagwa vanofanira kuadresa nyaya yegukura hondo. Mukatarisa muconstitution medu muchapter 12 makaiswa provision yekuti kunofanira kufoma National Peace and Reconciliation Commission yekuti kana pane kakukanganisika kakaitika kane chekuita nekutyorwa kwekodzero dzevanhu kudzara zvinofanira kutaura zvigobuda pachena vakakanganisira vanhu vosungwa vakakanganisirwa vokwanisa kubuda pachena. Ino truthtelling vakataura zvakanyatsoitika kwavari so that munyika medu hamuzowanike muchaitika futi zvinhu zvakadaro.
Tinonzwa zvichinzi mukuru wenyika vamunangagwa vakagadza mutevedzeri wavo vakembo Mohadi kuti vatungamirire bandiko rehurumende richaona nezvekugadzirisana kwevanhu nekupodzana kwemaronda sezvamataura izvi. Hamuoniwo sekuti inzira yavari kuita nayo yekuti vaedze kunangana nezviri kuda kunzozvigadzirisa?
Aya, isusu tinotenda kuti at least tiri kuona masainzi ekuti National Peace and Reconciliation Commission yakuda kupushwa kunzi itange kushanda, but mukatarisa izvozvi komishini haina chairperson. So isusu kwatiri kutange kuzobhiliva kuti vamunangagwa zvishuwa vari kurevesa panyaya dzekuti tingatikanganwe nezvakudzara. Ngavatange vambobuda pachena ivo kumbotanga vambobvuma kuti zvakare zvava zvakakanganisa.
Uyu ange ari mumwe mukuru muhofisi yeHeal Zimbabwe Trust muzvare Stabile Dewa vachitaura vari parunhare vari kuHarare.
Muchirongwa cheLive Talk na HPM chiri kutarisa zvinoreva kushanyirwa kwaitwa mutungamiri weMDC vaMorgan Tsvangirai nemutungamiri wenyika vaEmmerson Mnangagwa.
Kana muchida kupinda muchirongwa ichi kana wokutumira mashoko kuStudio 7, shandisai WhatsApp panhamba dzinoti
001 204 65 0318. Handizi magaiva, handizi kutaka kumisa kulingane vanhu vakaiva. Usatetera vanava, vano kuendese them. Ndo type takasungira Jesu pamuchinji kwa yakamupekeza crown. Vanoreva nhema,
ndivo, ndivo.
Vanorenga hamenu ndizvavo,
hamenu.
Ndati vanoreva nhema,
nhema, nhema.
Vanorenga hamenu ndizvavo.
Sezvo nguva yedu yapera, regai titarise misoro yenhau dzedu dzanhasi.
Mutungamiri wenyika vaEmmerson Mnangagwa nhasi vashanyira mutungamiri weMDC vaMorgan Tsvangirai kumba kwavo kuHighlands muHarare.
Vaimbo vegurukota muhurumende yavamugabe vaPatrick Zhuwawo vanoti hurumende yavamunangagwa haikundi musarudzo dzichaitwa munyika.
Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Tinoimba kuti mutange muinesu zvekare mangwana mangwanani na 6 makuseni. Anokuenekai nemufaro. Ndini Tanonoka Wande.
Ini ndini Ivanze Zininga.
Soku izika disenda baku VOA Ndebele.
Amachono zisobo, siyalamukela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Studio 7, Air Voice of America, sisakaza siseWashington DC.
Namukela ngenjabulo enkulu kuStudio 7 ngolwesihlanu mhla ka 5 Zibandlela 2018 ngoProphet Jeremiah. Endabeni zethu namhlanje.
Angelisa futhi ngaphambilini sikhangele sifone ukuthi okufuna kwenziwa ngumnumzana Mnangagwa lapha ukuthi etshengisele abasekeli bakamogetswa ngira ukuthi yena ngopresident omuntu wonke kungenani lokuthi kuzobusazwe umi ngapi.
Mongameli Emmerson Mnangagwa wethekelela umkhokheli webandla liphikisayo ele Movement for Democratic Change MDCT umnumzana Morgan Tsvangirai.
Bashaya sonke abanye sebephuma igazi then mina bangidonsa ngenwele bengine-dreadlock bangidonsa nge-dreadlock lazi lasuphuka bangishaya kakhulu bathi mina ngiyi-wicked silinji ngoba yimongo wesifazane phakathi kwalabo laba engahamba nabo.
Intsha yebandla leMthwakazi Republic Party ebotshwe itshengisela enkonzweni eyayilo mongameli Emmerson Mnangagwa kobulawayo ithi ibuzisiswe ukuthi ngempela ayisibo becele leZANU-PF leG40 elalisekela unkosikazi Grace Mugabe. Kuthi ke abantu abalabazali abazalelwa kwamanye amazwe ababizwa ngokuthi ngama-aliens babikwa belokhu besehluleka ukubhalisela ukuvota lanxa umthethwandaba usanda kunquma ubana bengakwenza lokho. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulomsakazo. Umongameli Emmerson Mnangagwa ikhatshwe ngomunye wabasekeli bakhe uretired General Constantino Chiwenga namhlanje wethekelele umkhokheli webandla eliphikisayo ele Movement for Democratic Change MDCT umnumzana Morgan Tsvangirai emzini wakhe oseHighlands eHarare ngoba umkhuhlane wemvukuzane lokhe umlalise phansi. UGibson Bebe usethulela lolu daba.
Lesi senzo sikamongameli Mnangagwa samukelwe ngemibono ehlukeneyo emphakathini, abanye besithi wenze okuhle, abanye njalo besithi ngemifanekiso ephuma ezindabeni nasezinkundleni zokukhulumisana ezebulenjini ezigoqela oFacebook, Twitter, WhatsApp lezinye uveza ukufa kwebandla elikhulu elithikisayo ele-MDCT. Umnumzana Pride Mkhono uthe lolu luhlelo lukamongameli Mnangagwa lokwengezelela ithuba lakhe lokunqoba kukhetho lwalonyaka ngokuziveza njengomongameli womuntu wonke loba abe MDCT njalo elozwelo.
Angelisa futhi ngaphambilini sikhangele sifone ukuthi okufuna kwenziwa ngumnumzana Mnangagwa lapha ukuthi etshengisele abasekeli bakamogetswa ngira ukuthi yena ngopresident womuntu wonke kungenani lokuthi kuzobusazwe umi ngapi. Ngo-2018 sibona uMnangagwa efuna ukuthi ethole usekelo kulaba ababesekela uMogetswa ngira.
Isikhukamfundo umnumzana Professor Lavo Maduku uthe okwenziwe ngumongameli yinto ehloniphekayo njalo yinto okumele yamukelwe umuntu wonke kwezombusazwe eZimbabwe.
Well, I mean that's a very good step in the sense that
lokho kuyinto enhle. Umongameli laye uzitshengisele sibili ukuthi ngumuntu ovakatshela abanye abagulayo. Akukhanyi angani umongameli ubekwenzela ezombusazwe kumbe ukhetho oluzayo. Njalo kuyinto esiyithakazelelayo kwezombusazwe oweZimbabwe sisiya phambili.
Ingcitshi yezombusazwe umnumzana Chemisa Ntukagwa uthi leli linyathelo elithathwa ngumuntu ohlakantimileyo kwezombusazwe okwenziwe nguMnangagwa esandulela ukukhankasela ukuze anqobe kukhetho oluzayo.
Mina ukubona kwami lezinto zepolitiki, ukubona kwami mina akwenzileyo sokujezise yena phambi kwamehlo abantu ebengumuntu othandekayo. Bonke abantu abepolitiki bayakwenza lo.
Umnumzana Nkanyiso Nxumalo uthi okwenziwe ngumongameli kutshengisa ukuthi umuntu olenhloso yokubambanisa abantu njalo lokhu akwenze namuhla kuzamlethela amavoti ngokhetho lwalonyaka.
Okokuqala sikhangeleni ngodaba lokuthi uMnangagwa ukuthatha kwakhe isikhundla ngumuntu ofuna ukuletha ukuxolelana. Simbone siya kumongameli Mugabe emupha lokhu lalokhuyana ukuthi ahlaliseke. Simbona njalo nanku esiya
kumogen changira wonke lokhu phakathi kwenhloso yokuletha uzulu waseZimbabwe together.
Umnangagwa ubekhatshwe ngomunye wabasekeli bakhe uretired General Constantino Chiwenga lapho esiyabona uTsvangirai emzini wakhe owe-Highlands eHarare yena-ke osenesikhathi elisana lomkhuhlane wemvukuzane. Imfanekiso ephume kulolu hambo ye evuse ukuxokozela kwabanye abathi uTsvangirai sokumele adelele omunye wabasekeli bakhe ekukhokheleni ibandla le-MDCT ngoba le mifanekiso imveza engasaphathekanga okokuthi akusamelanga aqhubeke ekhokhela kungabe sokumsinda. Kwezinye indaba eziphuma eHarare, umthetho osalulongwa wokukhumisana umlotha lokuxolelana i-BOA National Peace and Reconciliation namuhla ipasisiwe ukuba ngumthetho kulandela insolo kaZulu ngokuswelakala komthetho ongalandulela abantu ukuthi babhodlise inhliziyo ngenhlungu zokubulawela izihlobo ngezombusazwe. Usenjalo obengumphathintambo wezimali kuhulumende kwayengumongameli uRobert Mugabe engakaboshwa umnumzana Ignatius Chombo uzabuyela emthethwandaba ngomvulo lapho akhangelelwe ukucela ukuthi ayethisele eminye yemigoqo ayibekelwa nyakenye phansi kweziqondiso zokuhlawulelwa kwakhe imali yesibambiso. Imele iStudio 7 ngiseHarare nginguGibson Bebe.
Kuthi ke ibandla le-MDCT lilandule impiko ethi umongameli Emmerson Mnangagwa ubebona umnumzana Morgan Tsvangirai ngodaba lokumazisa ngemali okumele ayiphiwe ngoba wasebenzela uhulumende. Umsekeli wesikhulumeli sebandla leli uNkosazana Thabita Khumalo utshele uChris Gande weStudio 7 ukubana ababili laba bakhulume ngempilakahle kaTsvangirai kuphela.
Yeah, uPresident Mnangagwa uhambe wayabona uPresident wethu ubaba uTsvangirai njengoba sonke sisazi ukuthi ubengezwa kuhle, so ubuyamkhangela naye ukuthi amxhase njalo amkhuthaze ukuthi hayi uma ngumuntu umuntu nxa egula kuqakathekile ukuthi avakatshele umhlobo nabangani kwenzele ukuthi naye azizwe hayi ukuthi kuyathembisa romzimbi yakuyekuyeni xa usubona izethekile.
Bakukhona yini abakukhulumileyo okungayisikho kwempilo nje okwezombangazo?
Hayi, ezombangazo kazange zixoxe sibili, bebekhuluma ngempilo nje ukuthi azi ukuthi umkhuhlane kusumimaphi nodokotela bathini zabe kwenzakalayo ukuthi ayazwisise ukuthi umkhuhlane kusumimaphi njengoba sonke sisazi ukuthi ubaba uTsvangirai lekhomentini.
Sibonile ubana ube lo msekeli wakhe uMnangagwa umnumzana Chiwenga, bekulohlelo yini abavele kade beluhlelile ukuthi bezombona kumbe uphongumbiza nje omunye wakhe ukuthi asiyobona umuntu?
Hayi, kusho ukuthi njengabantu uChiwenga engumsekeli kababa uMnangagwa ukuthi naye ebhizile ukuthi amxhase bayibona umkhuhlane ukubaba uTsvangirai.
Lapha-ke kube kuNkosazana Thabita Khumalo umsekeli wesikhulumeli sebandla le-MDCT ubekhuluma ecingweni loChris Gande weStudio 7 ekoBulawayo. Kulabantu abaningi abathi umongameli Emmerson Mnangagwa wenze kahle ukuthi ethekelele umnumzana Morgan Tsvangirai ogulayo emzini wakhe. Kube khona njalo abanye abathi uMnangagwa ubekhankasela ukhetho oluzayo. Ake sizwe umnumzana Effort Nkomo okubandla leZANU PF, umnumzana Willard Sithole lomnumzana Nqabeni Nyanda yeMkhonto Khumalo bexoxa ngodaba lolu kuhlelo Zimbabwe Today asixoxeni esilethulelwa enkundleni yobulenjini bokuzilibazisa kukhasi eleVOA Ndebele kuFacebook.
Kutsho ubuntu. Nxa kulobuntu abantu bonke abeZimbabwe, nxa usulesikhundla sokukhokhela ilizwe uyabanakekela, nxa navelela ukuthi ngumuntu ophathekileyo uTsvangirai, so nxa siphila emhlabeni kumele sizwelane.
Singathi kwezombusazwe kulokuzwelana yini kumbe undoda sibonele?
Lanxa sikwezombusazwe ubuntu yinto okumele ukuthi umuntu wonke ayiqakathekise.
So khonapha ke uthi beqhuba khonokhu nje okobuntu, akutho ukuthi beqhuba ezombusazwe ukuthi ayibonakala khona ngale kutswangela ukuthi yena phela ngowe lamandla eyokwedlula ke kunumzana otswangela.
Hayi, kwelokhu ngeze ngakwazi okusengqondweni yakhe, mina ngikhangele esikwaziyo esintwini sethu. Engikwaziyo futhi mina ukuthi nxa unikwe isikhundla ngumkhokheli, sukhokhela wonke umuntu lezinanakazana eziselizweni, lezibungu zonke, bonke sukakhokhela, uzithole ukwelatshwa khonapha ekhaya.
Sasilo baba ke uWillard Sithole, ubona njani udaba lolu lokuthi umongameli Mnangagwa uhambe wabona umnumzana otswangelayo?
Kuyinto enhle kakhulu leyo, ukhombise ukuba yi-leader, ukhombise ukuba ngubaba, njengalokhu bekungena efanayo isemo WhatsApp group anyway. Kuyinto enhle kakhulu leyayenziwe.
Akutsho ukuthi kumbe uhambe khona ngalo ukuthi yatshengisela abantu ukuthi utswangelayo uyagula, kwenze ukuthi nxa sokuba ukhedo abantu bengamvoteli.
Abantu vele siyakwazi ukuthi utswangelayo iselabo 5-7 years vele egula aphiwe impenta, noma ekuhambele ukuthi kube njalo kulungile khona ma kuwukuthi kuzoshintsha iZimbabwe kube ngcono, kukhombisa lokukhula. Ngoba uma sikhangela ikhetha leli elidala ubaba u-RG Mugabe, okube mhlawumbe nguye obekade phethe sesikhundleni, mhlawumbe kube kakwenzanga lokho. So ngokwenza njalo le misebenzi yakhe izinto kaMnangagwa mihle kakhulu, iyancomeka, iyabukeka. Kodwa osekusele yokuthi la yahambe ayokhala le ebalangweni afika phosele kuyilitshe akhulume labantu.
Ngizokuthola sesilobo ke uNqabeni Nyandile Mkhonto Khumalo.
Akhona kuyinto enhle, kukhomba ubuholi bakhe nje obuhle, ukuthi ukuba ubengaqhuba nje ngalona lolu nyawo mhlawumbe bekungaba khona okuhle notshintsho esingalubona. Ngoba ukwehlukana kwabo ngokomqondo kwezepolitiki akutsho ukuthi bayizitha,
kodwa-ke akutsho ukuthi kuyakwehlisa isithunzi sikatswangelayo.
Sikhangele kwezepolitiki kuyamethisa isithunzi kakhulu, ngoba izini labantu abamlandelayo bazazithola sebengasekho safe ukuthi bathunganyele nomuntu osesimeni esikuthi hayi njengalesiyana. Ngoba noma kunini sesingeza nje indaba esingathandiyo ukuthi isizize, njalo abantu bazakubona sekungcono ukubana bahambe lebandla elibusayo. Noma nje lena ibandla elibusayo lingathi lize lomnindezelo leyana olalukhona nje ekumongameli wethu esowaphumayeseleni kumdaba. So yona into yankhona ayikho nje nasi sikhangela nje kwezepolitiki, ngoba abantu manje mangilandela lapha ku-social media sebelokukhona ona TV ukuthi yena utswangelayo sekumele ukuthi hhayi agide nje laye athiyele abanye basale sebegida le ndima leyi yezepolitiki. Ngoba le nyaka sikhangelele ukuthi singene kuma-elections, ngakho isimo yena akithi sona asisavumi ukuthi angene kuma-elections.
Lapha ke sibesilalele omnumzana Nyanda yemkhonto Khumalo, uWillard Sithole lomnumzana e-14 Nkomo webandla lezano PF, bexoxa lo Gibbs Dube owe-Studio 7 kuhlelo Zimbabwe Today. Asixoxeni esilothulelwa enkundleni yebulenjini bokuzilibazisa obe-Facebook kukhasi le-VOA Ndebele. Lingakohlwa kuhlelo Studio 7 Live toku 8 ntambama kusiya ngo 9 ntambama kumagagasi awe 909 AM la uShortwave 4930 6065 la ku 15460 kHz. Ku Live Talk lamhlanje sifata ngohambo lukamongameli Emmerson Mnangagwa lokuyabona umkhokheli webandla eliphikisayo LMDCT mnumzana Morgan Tsvangirai ogulayo emzini wakhe owe Highland. Thumelani i-text message kunombolo ezithi 001-202-465-0318. Ngizaphinda njalo 001-202-465-0318. Ukuze silithinte icingweni lingenelani kuhlelo, kulapho abangekho eZimbabwe lelakho ukuya ebulenjini ku-www.studio7news.com. Lidinge lapho okubhalwe Live Talk, lifone inombolo, liqale nge-international access code ezithi 001-202-617-2077 ukuze lani likhulume kuhlelo lise-UK, eMelika noma kwezinye indawo zomhlaba.
Intsha yebandla leMthwakazi Republic Party ebotshwe itshengisela phambi kwenkonzo eyayilomongameli Emmerson Mnangagwa obulawayo ngempela sonto ithi ibuziswe ubana ngempela isiyo yecele leZANU PF LG40 na elasekela unkosikazi Grace Mugabe. Amalunga la ayisishiyagalombili akhululwe ngemva kokutshaywa lokuvalelwa esitokisini okwamalanga amathathu. UChris Gande weStudio 7 uxoxe lomunye wabo unkosazana Sehliselo Ndebele.
Bathe besikhiphele ngaphandle kweholu kwafika abantu ababegqoka ama-civilian engicabanga ukuthi ngama-CIO mhlawumbe nama-CID nabafana beZANU PF. Basebesishaya basitshela ukuthi sidelele uPresidenti, then labo abafana abanye bakhona befuna ukwazi ukuthi sithunywe ngubani. Omunye wabo wathi khona ngabe G40 laba bathunywe nguJonathan, then omunye wasesithi no, akusibona be-G40 ngabakabheshi likaZulu. Omunye wathi khona hayi, akusibe ebheshi likaZulu ngabakamthwakazi, Mthwakazi Republic Party. Baqhubeka besishaya kanjalo, and then-ke bashaya sonke, abanye sebephuma igazi. Then mina bangidonsa ngenwele, benginedreadlock. Bangidonsa ngedreadlock lazi lasuphuka. Bangishaya kakhulu bathi mina ngiyi-wicked lindi ngoba yimongo wesifazane phakathi kwalabo laba engahamba nabo. Bathi khona bazoshaya mina kakhulu ngoba mina ngowesifazane ngiyi-wicked lindi. Labo bazokhuluma, bazokhonfesa ukuthi khona basithunywe ngubani. Then besitrethena besithi bazosibulala, bazosihambisa e-KGC noma sihambise e-Hillside. Azihle police station basiqeda lapho ke basusa basihambisa Bradbarras besihambisa yemoto yamapholisa. Lapho basika nakhona amasotsha la ayistrethena engathi azosishaya ngempela, ngathi sizobulawa. But then again bagcina bengasasishayanga lapho eBarras. Basisusa basihlisa lapho maybe for about 2 hours singekho free, like badibhekele sihlale sikhangelele singabakhangeli bona. Besishuthe isithombe, besibuza imibuzo, bethatha ama-profile wethu. Basiqeda lapho basihambisa e-Central Police Station la esafika sadithenwa khona.
Manje njengoba usithi wena wadonswa inwele, ulimele okunganani?
Angizange ngilimale ekhanda kodwa mina emzimbeni ngoba babesikhahlela besishana ngezicathulo. Nginamabala amnyama emzimbeni kodwa ekhanda angizange ngilimale ngoba sihambile kuyachekwa ngudoktha, sesihanjiswa yiphathi ye-MRP.
Abanye abalimeleyo balimele okunganani?
Abanye abalimeleyo omunye walimala, omunye manje izulu sithe sihamba kudoktha bambhandishile ilihlo. Then omunye abanye badaba emlomeni, and then omunye walimala phezu kwelihlo la nasemakhaleni. Yibo laba ababevuza igazi.
Manje ukudla laliphiwa?
Ukudla zange sinikezwe, besiphathiswa ngabantu be-Mthwakazi Republic Party ngoba silimele sifunke sibhedlela basiyalisa. Lezi mpahla zokutshintsha besingavunyeli ukutshintsha, nokugeza into 2-3 days silele laphana asizange siphiwe i-access yokuthi sigeze sitshintshe zona impahla.
Manje lilele njani khona?
Silele kabuhlungu ngempela ngoba okuqala vele nezingubo azikho, ne-toilet awakhinywa. I-flushing system leyana ayisebenzi. I-environment yakhona it was too bad for a human being to live in.
Manje ngemva kokona okwenzakeleyo kukuthiye unjani?
Yazi ngigcwele ngibe ngafila ngathi ngiba traumatized shocked ukuthi khona indlela abantu okuthi khona kumele abantu baphile ngokwesaba elizweni elingelabo okuthiwa yilizwe eline-freedom. Ngakubona mina ukuthi ama ngabe kunjalo akuna freedom, ngoba if I can't express my feelings ngizobe ngithi i-freedom ikuphi lapho.
Unkosazana Sehliselo Ndebele ngomunye wabasakhulayo bebandla leMthwakazi Republic Party obotshwe ngamapholisa etshengisela engomunye wabakade betshengisela phambi kwenkonzo ebilomongameli Emmerson Mnangagwa ngempela sonto eyedluleyo. Obekhuluma ecingweni lapho leStudio 7 ekobulawayo. Le iStudio 7 esakaza eZimbabwe lesibamba siphuma ngapha ngase Voice of America ese Washington DC. yesizwe udaba oluveza umbono kahulumende weMelika.
Umongameli Donald Trump wakwele Melika ngolwesibili wethule umbiko enkundleni yokuzilibazisa eTwitter lapho athe abantu bakwele Iran sebelwisana ngamandla lohulumende ongalunganga njalo ongelazwelo. Umbiko lo ulandele okwenzakale edolobheni leMashhad okulabantu abatshengisele emigwaqweni uTrump esithi lokhu kungenxa yokuthi abanakudla njalo akuhlonitshwa ilungelo labo. Abantu abedlula amajumi amabili sebebulewe ngamapholisa akulelo lizwe ngesikhathi betshengisela emigwaqweni. Uheza Newet isikhulumeli sohlangothi lukahulumende weMelika olubona ngokudlelana lamanye amazwe uthi ilizwe lakhe lilonda ukutshengisela kwabantu laba kwele Iran. Uthi inkokheli yakulelo lizwe siyahuquluza inotho yonke yenza ukuthi ele Iran libe lilizwe elingatsho lutho njalo kube yindawo lapho okuhlala kuliwa khona njalo kulezimpi zomvukela ezingapheliyo. Uthi abantu abaningi bathwele nzima kulelo lizwe njalo kusobala ukuthi ukutshengisela lokhu sokusendaweni eziningi zakwele Iran. Unyuweti uthi ilizwe leMelika liyakuchothoza kakhulu okwenziwe nguhulumende obulele abantu njalo obophe abanye abatshengisela emgwaqweni. Uthi amazwe emhlabeni wonke jikelele kumele achothoze lokhu kwenziwa ilizwe leIran ngoba kusobala ukuthi uhulumende walelo lizwe wephula ilungelo loluntu.
Lolo ke bekuludaba oluveza umbono kahulumende weMelika.
Itchy waza, Friday, my darling. Waza, Friday, seven so forgive. Waza, Friday, my sweetie. Waza, Friday, ilambaling komine wena.
Ngesikhathi ilizwe libhekene lokhetho lonyaka, imbongi yeZimbabwe edumileyo uBongani Mncube usethule indlikizane yedlaladi alithe lihlose ukuchumayela ivangeli lokuthula ngalesi sikhathi esidume ngokuchitheka kwegazi udlakela olwesabekayo lemfa yabantu abaningi. UBenedict Nhlapo usipha lolu daba eseJohannesburg kwele South Africa.
Let me know here, dear brother. If we care for each other, we will get born through those massacres. If we love one another, our brothers and sisters.
Kulendlalade lakhe lithi dear brother, imbongi yodumo uBongani Mncube uthi mayuyu uxolo akube lokuthula kulolu khetho haji udlakela. Zilitshumilane ingoma ezikulendlalade uBongani uthi le ethi dear brother iqukete intshumayelo yoxolo yokuvumelana ukuthi alivumelani kodwa livumelana ngokuthula.
Umholo we-opposition party ebhalela umuntu obusayo ukuthi regardless of ukuthi asiboni ngasolinye kodwa we are still brothers, noma singamashona noma singamandebele singasebenzisi ama-resources ethu our own people like ourselves against Africa, regardless of ukuthi asiboni ngasolinye kumele sike sihlale phasi ndawonye as brothers sikhulume ukuthi yini esiyifunayo.
Insizwa yaziwa kakhulu ngokutshaya inja ingafihli imphini nxa ikhuluma labaholi. Ungibhace ezizweni Why Africa Why lingakhohlwa ngamanye amadlalati akhe aqondiswe ngqo kunkokheli zelizwe. Zikhona-ke ezothando azifaka kule dlalade ngendlela yokukhombisa khona ukuthi umuntu wonke akathandi umakhelwane wakhe njengoba ezithanda yena ngesikhathi sokhetho lwalo nyaka. Ingoma ezikule dlalade ezibalisa at dear brother, Thakabe Thilitose, inkululeko lezinye zikhuza abasekeli abaholi ababusayo lababuswayo. UBongani uthi umkhuba okuhlasela kufuze ube ngumabonabulawe kukhetho lwalonyaka.
Inkululeko yangempela asizukuyithola ngokulwa esingavumelani labo, sizoyithola ngokuthi sivumelane ukuthi ngeke sihlale sivumelane singabantu. Inkululeko yangempela asizukuyithola ngesibhamu, sizoyithola ngokuguqula imiqondo yethu, sicabange kahle, sicabange ngendlela eyakhayo. So inkululeko yangempela kayitholakali ngokuthi sihlale sigijimisana sihlale silo, kodwa itholakala ngokuthi sikhulule imiqondo yethu, si-accepte ezinye izinto ukuthi ngeke sihlale sivumelana.
Ubungani ukhuthaza bonke abathanda ukuthula ukuthi bathintane laye kuFacebook egameni lakhe lithi Bongani Mncube, bazitholele lolu luju oludliwa umuntu ebotshelwe. Leke ethi inkululeko itshaya kuthophele ngoba ikhuza mgceke iziqoqodo ezithi nxa kufika ukhetho ziphenduka umqhuma indumba engavuthwayo ngenhloso yokugila imkhuba ukuze zithole amandla ombuso ngodli. Ministry 7 Johannesburg kwele South Africa, New Belgium Tintapo.
Mbali kholisile uhlelo lwethu lalamhlanje Woza Friday lilo Benedictine Hlapo. Hayi isikhathi sethu savuma ukuba siqhubekele phambili. Esenza kwenza ke lapha yikuthi sikhanye nezinye zezindaba ebezikhokhela umongameli Emmerson Mnangagwa wethekelela umkhokheli webandla eliphikisayo ele Movement for Democratic Change MDCT umnumzana Morgan Tsvangirai. Kuthi ke intsha yemthwakazi Republic Party ebotshiweyo itshengisela phambi kwenkonzo ebilomongameli Emmerson Mnangagwa kobulawayo ngempela sonto eyedluleyo ithi ibuziswe ukuthi ngempela ayisibo becelele ZANU-PF eleG40 elisekela unkosikazi Grace Mkabe. Silugqiba ke lapha uhlelo lwethu lwanamhlanje olivalelisayo uPraxedes Jeremiah.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupa inawu muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.